Vamwe vagari vemuHarare vakaita samai Christine Chabikwa vanogara muWestgate muno muHarare vanoti havasi kufara neurongwa uhu. Amai Chabikwa vanoti vari kutyira kuti vangangoruza mari yavo iri mubhanga kana mabond notes atanga kushandiswa.
Inini mabond handisi kumada nekuti mari yangu yese iri kubank handizeti chaita sei. Ndine mari yangu yakawanda iri US dollar yandisiri kuziva kuti future chine yakamira sei. Ende kuinvesta muno mukwakutyisa nenyaya yekuti hauzive kuti ukainvesta neUS uchazorwana here kandi wakutonyura.
Izvi zvatsinirwa namuzvare Talent Mugoni avo vati vanogara kudziva rasekwa.
Ini nemabond notes ndikutomada ende ndikutomada ndakatomamirira atononoka kuya nekuti iko zvinezvi murungu wangu ane 2 months haasi kundipa mari anongobuda achitaka kuenda kubank kunotora mari otanzi hakuna mari mari haisi kubuda pamwe mabhondi akauya pamwe ndichaonawo salari yangu zvekunzonzi kubank kana azouya maus ina handitorina kana dhora ririko kunze kwesalari yangu andira kuti zvipire mabhondi ngaauye ndakatomamirira kuno.
Amaifield achiware vanogara mumebhoreni muno muHarare uye vane chitoro chiri mudhorobha. Amai Chiware vati vanoona sekuti kushandiswa kuruda kuitwa mabond notes nehurumende kubirana kuri pachena.
Isu hatisi kudanya mabond notes because ene zvi ndine shop handiti supermarket ndakatenga zvinhu zvangu in US dollars ndine shop yefenisha ndotengesa zvinhu zvine mabond notes hazvishande. So the best thing for now tirikuvhara mashops edu tobuda munomu because handizive kuti kandakateka zvangu in my US dollars zvinofamba sei ndotengesa. No. Ndirozvinoodha kupi nezvemabond kwazvavezvo hatizoziva zviri kufamba sei.
Asi mumwe mugari wekuAshdown Park vagari kaigovero vati vari kutambira mabond notes aya vachiti zvakakosha kuti nyika ivewo nemari yainoti ndeyayo.
Beta mabhondi iyayo akandingirina zvitorinani akangari munomu pane kuti tione kutishandisa mayusa nekuti mayusa akangotorwawo tinobva tasara tisina mari. Saka beta tisiwe tine mabhondi iyayo ngavaite kuti mabhondi auye.
Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rinoti mabond notes achatanga kushanda mwedzi uno mushure mekunge vashambadzira kuunzwa kwawo kuitira kuti veruzhinji vanzwisise nezvavo. Gavhuna webhanga iri vaJohn Mangunjwa vanoti mabond notes achashandiswa senzira yekukurudzira kuti vanhu vatengese kunze kwenyika kana kuti export incentive. Zvichakadai mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakashandisa masimba avo nezuro kudzika mutemo wekuti mabond notes aya achitanga kushanda. Vari kupikisana neurongwa uhu vanoti hurumende iri kuedza kudzosa mari yemuZimbabwe nerweseri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.